ndinokuchingamidzai nemufaro ini ndini tanonoka wande ndichiti heino misoro yenhau dzanhasi chipiri chikumi 12/2018 Zimbabwe Electoral Commission inoburitsa gwaro revavhoti kana kuti electronic voters roll uye vanhu vanokwanisa kuona kana mazita avo ari mugwaro iri vachishandisa internet kana mbozhanhare dzavo Vanhu vakawanda pamwe nemapato ezvamatongerwo enyika votaura pamusoro pegwaro iri pamwe nezuva rekunyoresa mazita kweavo vari kukukwidza. MDC Alliance yoita musangano wokuzeya vachakwikwidza vakamirira mubatanidzwa uyu ukuwo mutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vanodoma mutauriri wavo mutsva Dr. Nkululeko Sibanda. Vamwe vorambirwa kusainirwa magwaro avo kuti vakwikwidze vakamirira ZANU-PF musarudzo. Dare rinorasa chikumbiro chavasevhi akasukuwere chekuti matare arase nyaya yavari kupomerwa yekubuda kunze kwenyika zvisiri pamutemo sezvo upenyu hwavo hwaive parumananzombe. Zvaitika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoita hurukuro nemutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un izvo zvisati zvamboitika. Muchirongwa cheThe Connection na 8pm tiri kutarisa kuburitswa kwaitwa electronic voters roll. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana vokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuterera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne 15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne 9885 shortwave.